mudhorobha remasingo dzimwe nzvimbo dzanoonekwa kuhurwa mushure mekunge zvikwanisiro zvakaita sezvigaro pamwe nemagwaro evavhoti zvanoonekwa kuendeswa nevheki apowo vagari vazhinji vanga vachiuya mumwe mumwe zvichiratidza kuti vazhinji havasi kuziva nezvechirongwa ichi nekuda kwekuti hachina kunyatsoshambadzwa vamuranganwa chanyau vekwatiri mumasungo vati vaongorora zvinyorwa zvavo asi basa rabhononoka kutanga
Inspection ndaita ndikaona zita rangu ririmo but patanga process vainge vachifanira kutanga na 7 AM zvinhu zvasina kurongeka vanga vasina furniture then mamwe mapremises anga akavhagwa zvichiratidza kuti zvasina kunyatsokurongeka
asi vamwe vakaita savasisteni mutya vakuru vanoti kunyange pabhononokwa chirongwa ichi chakanaka zvikuru uye chazofamba zvakanaka
ndinoona zvinhu zvacho zvakarongeka zvikuru sazvingatombobviri zvekuti dai vanga vashambadzira kuti vanhu vave vanouya vakawanda vachiona mazita avo mazita avo akabhukiwa zvakanaka zvirimo ndangomirira kuti ndione kuti zvakamira sei pakuvhota pandichovhotera pandinoda
vainocent taweni vakurudzira boka rezve kuti rivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa ichi vachiti vanga vasingatozivi nezvacho asi vazongosangana nacho vauya kuzvitoro kuzobvisa bhabharazi zvichakadaro vamwe vanoti chirongwa ichi chatanga chakanoita nekuti vashandi vezvegi vakabva kuhurumende vari kuita basa iri vari kushanda vasingafari zvichitevera kudzikiswa kwakaita mari dzavanofanirwa kubhadharwa pazuva zvegi yakaudza vashandi ava vazhinji vavo vakaita basa rekunyoresa vavhoti kuti yaive kudzikisa mari kubva pamadhora $30 kusvika pa$20 ichiti yaita izvi nekuda kwekuti hurumende haina mari izvi zvinonzi hazvina kufadza vashandi ava vapika kuti vachashanda zvishoma nezvishoma semumwe mushandi wavo ataura nestudio 7 akaramba kudomwa zita rake studio 7 yakundikana kubata mukuru wezeki mumasungo vazeki spudurai kuti vatipe pfungwa dzavo pane zvaitika nhasi asi amai Priscilla Chigumba vanoveka zigaro wezeki vakabvuma kuti mari yevashandi yakadzikiswa asi hapana zvavaikwanisa kuita nekuti hurumende haina mari chirongwa ichi chatanga nhasi nyika yose uye chinopera musi wa29 chivabvu asi vamwe vanoti chakaramba chichiitwa nechinono uye chisina kuwedzerwa kushambadzwa vazhinji vatatidza kuongorora mazita avo kuitira kuti vanenge vasina kunyorwa zvakanaka vakwanise kunyora patsa pachirongwa chekunyoreswa icho chakawedzerwa nzvimbo dzekunyoreswa ndakamirira studio 7 mumasingo ndini Ganzi Maramba